manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri chikumi 6 2017.
Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti ndiwo chete vane mukana wakasimba vekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapata anopikisa acharwisana neZANU PF musarudzo.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema-chema nerekuti vari kutyisidzirwa zvikuru kuMashonaland Central.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzotaura pamusoro pedambudziko remagetsi munyika uye zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko iri.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti hapana chakaipa nekuda kwavo kutungamira mubatanidzwa wemapato kuitira kuti vabvise vamugabe pachigaro chekutungamira nyika musarudzo dzegore rinouya. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kwazvimba pakuvigwa kwaamai vemuchengetedzi wavo kwazvimba, amai Mujuru vati nhengo dzavo dziri kuvakurudzira kuti vamisidzane navamugabe musarudzo dzegore rinouya. Amai Mujuru vati ivo vanoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya vachiti hapana chakaipa nekushuwira kutungamira mubatanidzwa wemapato sezvo zvisingarambidzwe. Amai Mujuru vati zvinoratidza kuitwa kwejekerere kana kuti demokrasi sezvo pasati pasarudzwa munhu achatungamira mubatanidzwa wemapato.
Ko kuda kunorambidzwa ivi kwanditi kuda kunongobvumirwa ndo demokrasi yachoka? Ko yambenganza anotungamirira mubatanidzwa wevanopikisana nehurumende ndinhengi ndiani? Pachiri kutotsvagwa anotungamirira, kuda hakurambidzwi. Asi vanhu ndo vanozoti aiwa mazvimhanyira zvenyumba banhiya kana mazvimhanyira yenyuma inhiya watiri kuda ndinhengi.
Amai Mujuru vati kutungamira kwavo kwakanakira mubatanidzwa sezvo vaine vatsigiri kubva kumauto, mapurisa pamwe nekune vanhu vakagariswa patsva.
Kuti uyu ndiani mabatiro, ndiani hutungamiriri, ndiani chimiro chekuti munogona kubatanidza vakarwira rusununguko, vari muchiuto, vari kuminda? Nokuti vanhu vese vane zvavanotyira kuti mumwe munhu akangotungamirira tinogona kutorerwa minda, mumwe munhu akangotungamirirwa tinozonzwe kuchiuto makaita zvakati, tozonzwe kumapurisa makaita zvakati. Saka navo vari kufarira kunzwa mumwe wavowo achitaura kuti aiwaka kuzvandiripoka, ngatishandei kuti munzwe kuti ndaakutungamirira ipapo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa iruhanya vanoti zviri kutaura amai Mujuru hazvina maturo nekuti simba rekuve mutungamiri wehurumende rinobva kuvanhu kwete kumauto.
Munhu anofanira kutungamirira coalition munhu ane vanhu. Politics nyaya yezvido zvevanhu. Munhu haufani kuti kwa unotungamira koalishini kuti une mauto, une mapurisa, une maCIO. Mauto, mapurisa nemaCIO womuZimbabwe vavengi vevanhu. Saka kana mai Mujuru achiti vanotungamirwa nevavengi vevanhu, zvinoreva kuti mai Mujuru havana gwara rekuziva kuti nyika ino yakabva nekupi iri kuenda nekupi. Simba rehove riri mumvura, mvura yacho vanhu, ende vanhu havasi masoja, masoja asiwo vanhu.
Varo hanya vanoti zviri kutaura amai mudhuru zvekuti vanotsigirwa nedzimwe nhengo dzechiuto nemapurisa hachisi chokwadi chizere sezvo pavakadzingwa mubato rezanu PF hapana wemuchiuto kana kumapurisa akasimudza musoro.
Kana iwo mudhuru achiti vane support yevanhu kupa vakadzingwa kuzanu masoja avo mapurisa avo nemasiya avo aiva kupi?
Nyaya yebatanidzwa wemapato yave kukonzera mutauro munyika zvichitevera kutaura kwevakuru vemapato pamusoro peachatungamira mubatanidzwa uyu. Masvondo maviri apera, mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vakayambira vatungamiri vemapato kuti vasarwire zvigaro. Zviri pachena muMDC kuti vatsigiri vavatsvangirai vari kuti vatsvangirai ndivo vanofanirwa kutungamira mubatanidzwa nekuti MDC ndiro bato guru rinopikisa uye rine nhengo dzakawanda muparamende kana zvichienzaniswa nemamwe mapato. Mushure meMDC mune MDC inotungamirwa navaWashman Ncube iyo ine nhengo muparamende. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu matunhu ose munyika chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa nemapurisa pamwe nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri vezanu PF zvikuru mudunhu reMashonaland Central umo vari kushanya pari zvino. VaNgaruvhume avakatanga urongwa hwavo mwedzi wapera kuburikidza nekushanyira matunhu eMateveland North, Mateveland South pamwe neUlawayo, svondo rino vari kusangana nevatsigiri vavo mudunhu reMashonaland Central. VaNgaruvhume vanoti chikuru chavari kukurukura nevatsigiri vavo ndechekukurudzirana kuti vanhu vaende kunonyoresa kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. VaNgaruvhume vanoti vari kutorawo mukana uyu kuudza nhengo dzavo pamusoro peurongwa hwekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro peurongwa uhu.
Iko zvino tiri kutenderera matunhu akasiyana-siyana emunyika tichitaura zvakasiyana-siyana maringe nemafambiro ari kuite nyika nezvatiri kutarisirawo pasarudzo iri kuuya ya2018 tichibvunza vanhu kuti vanoda kuti zvifambise sei. Saka ndo zvatiri kutenderera izvozvo tichisangana nevanhu. Svondo rino tiri kuMashonaland Central kuChiweshe tichikurukura nevanhu vachitipe zvavanofunga nezvavari kutarisira kuti isu tiite sebato.
Saka zvii zvamuri kuwana kubva muvanhu mumisangano yamuri kuitai?
Chekutanga, tiri kukurukura nevanhu nemamiriro akaite nyika kana ikonomi nemagariro evanhu. Vanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya, vanhu vari kuti tatambura zvakwana. Saka vanode nzira yekubuda nayo padambudziko revanaro. Ende uye zviri kubuda pachena kuti vanhu vari kuti hapana nzira yevari kutarisira kuti ZANU PF ingagadzirise padambudziko yenyika yeZimbabwe. Nekuti ndoo mazhinji acho yakamaita, yakamagadzira. Saka zvino tiri kutaura nekukurukura nekunzwa zvavanofunga maringe nemashandiro etingaita isu sebato kuti tikwanise kukunde dambudziko iri. Chimwe chezvinhu chiri kubuda pachena kuvatsigiri vedu nevanhu vemuZimbabwe in general ndechekuti vanhu vari kuti kushanda pamwe chete kuburikidza nemubatanidzwa wemapato ematongerwo enyika unonzi coalition pachirungu. Vanhu vari kuti izvozvo zvinowedzere mikana yedu zvachose semapato anopikisa kuti tikunde pasanzi iri kutevera.
Muri kusangana sei nevanhu? Muri kuita misangano yokuungana here kana kuti muri kuita kupinda mudzimba?
Misangano yatiri kuita hatizi kuunganidze vanhu kuite misangano mikuru, asi tiri kupinde mudzimba dzevanhu madoor to door.
Tinombonzwa vemamwe mapato vachichema kuti vari kuvhiringidzwa kuita misangano yakadai. Imi hamusi kusanganawo here nedambudziko iroro?
Iroro ndo dambudziko ratinosangana naro sevana veZimbabwe, semapato anopikisa ipapa. Mamwe mameeting tiri kutoita zvachose takarindwa. Saka kwese kwatiri kutoenda ikoko tirikuesa vanhu mapoka mapoka. Kana vakusvike muboka rinodarike vanhu 50 tobva tavaplita kuti vaite 2 tipedza kuita mapoka anosvike ma38 kuitira kuti vasanyanye kuzowanda kuti vasazomanga rose maite musangano usina kuzivisa mapurisa.
Vanga vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare kubare kuMashonaland Central neStudio 7.
Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vanoti hurumende iri kushishikana zvikuru nenyaya yenhau dzemanyepo kana kuti fake news dzinoburitswa pamawhatsapp nepafacebook vachiti itarisiro yavo kuti mutemo mutsva wecybercrime uchagadzirisa nyaya idzi. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nestudio 7 muvulawai munguva pfupi yapfuura vamandi wanzira vakati bazi ravo rave pedyo nekupeta kugadzirwa kwemutemo wecybercrime vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchaendeswa kuparamende munguva pfupi inotevera. Vamandi wanzira vakati vanotarisira kuti mutemo uyu uchakwanisawo kutaura pamusoro penhau dzemanyepo kana kuti fake news muchirungu vachiti dzimwe nyika dzakadai seGermany dzatove nemutemo unotaura nezvenyaya iyi vachitiwo chinangwa chemutemo uyu ndechekuti vanhu vashandise internet zvakanaka.
Tikatasa muno muZimbabwe taona manyepo ari kuburitswa paindanet achisekuritwa kana kushambadzirwa paWhatsApp achishambadzirwa paFacebook kuti mauto achazenge achitora vanhu mabasa, mapurisa achazenge achitora vanhu mabasa. Dziri nhau dzamanyepo, vanhu voshungurudzika kutsvaga mari dzamabhazi kuti pamwe wanganowana mabasa ikoko, vosvika ikoko dzoonekwa dziri nhema. Izvozvo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvingoitika zvaakuda kuti mutemo uuye nokukasika kuitira kuti tiwane mutemo unochengetedza mashandisirwo akanaka eindaneti kuti vanhu vese vabatsirikane paindaneti.
Kuvepa kwemutemo wecybercrime kwakambokonzera mutauro munyika, vamwe vanhu vachiti mutemo uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena, asi vamwe vachitiwo zvakakosha kuve nemutemo nechekuita nemhosva dzinogona kuparwa nevanhu vachishandisa makombiyuta neinternet. Vamandi wanzira vakati bazi ravo rakanzwa kubva kune vanhu vakasiyana-siyana pamusoro pemutemo uyu vakatiwo kana pane vanenge vasingagutsikane nemutemo uyu vanogona kuti izvi zvitaurwe paunoendeswa kudare reparamende.
Chakakosha chinodikanwa kana tichigadzira mutemo ndechokuti vese vane chokuita nomutemo uyu kana pane chinovabata vanofanira kunge vari kukokwa kana kuti vachikurudzirwa kuti huyai mutipewo mazano yenyu apa patadai apa munofunga kudii togadzirisa yatoti consultation process.
Nyanzvi mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko vaNigel Gambanga vanoti zvakakosha kuve nemutemo unotaura pamusoro penhau dzekunyepa pamwe nedzimwe mhosva dzingaitwe kuchishandiswa internet, asi vanoti kodzero dzevanhu dzekutaurirana pachena hadzifanirwe kumbunyikidzwa.
Nokuwedzera kukuita mhosva dzepaindanet kana dzepamakombiyuta dzecybercrime uye zvedambudziko refake news kana kuti nhau dzekunyepa, ndinoona kuti hurumende iri kuita zvakanaka nekugadzira mutemo uchazoshandiswa kubata mbavha kana ivo vanhu vari kutyora mutemo iyo yakadaro. Asi mukugadzira mutemo iyoyo hurumende inofanira kuziva kuti haifaniri kuzotadzisa vanhu kuti izo vazotaura zvakanaka vakasununguka paindanet iyo inonzi freedom of expression.
Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vanoshandisa nharembozha huri kuramba huchikura munyika, vanhu vakawanda kumaruwa vanonetseka nekubata masaisai enharembozha zvakanaka nekuda kwekuti kunzvimbo idzi hakuna mabase station akawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanonzi vambomira zvose zvavanga vachiita kwechinguva chipfupi muBritain vachirangarira vanhu vakaurayiwa nokukuvadzwa nemusi wemugovera zvichitevera kurwiswa kwakaitwa muLondon nevanopfurikidza mwero. Ukuwo mapurisa aburitsa zita remunhu wechitatu akabatsira mukurwiswa kwakaitwa muLondon uyo akaurayiwa nemapurisa. Mapurisa aya anotiwo abata mumwe munhu anofungidzirwa kuti ane chekuita nenyaya iyi. Mapurisa aya anotiwo Yusuf Zagba uyo ane makore 22 ndiye anga asati adomwa achitizve Zagba chizvarwa chekuItaly asi mhuri yake yakabva kuMorocco.
Bazi rezvemitemo muAmerica raburitsa mashoko nhasi richiti rakasunga mushandi aishandira hurumende uyo rinoti akatumira mashoko asingabvumizwe kuburitswa pachena kusangano renhau dzepadande mutande. Mashoko aya aburitswa zuva rimwe chete apo vatori venhau veThe Intercept Vataura kuti vakanga vawana magwaro akachengetedzwa airatidza kuti bazi rehurumende yeRussia rakamboedza kuvhiringidza makombiyuta anoshandiswa kuvhota muAmerica.
Kambani yeZESA nasi yatanga kusangana nevamwe vemabhizimisi nechinangwa chekuda kutsvaga nzira dzekuwedzera mutengo wemagetsi munyika. Misangano iyi yatanga kuitwa muHarare uye ichitungamirwa nemunyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaPaterson Mbiriri. Ko, chii chaizvo chiri kupa kuti ZESA iti yave kuda kuwedzera mutengo wemagetsi iwo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka? Vakuru vakuru mubazi rehurumende vati kuti nyika isadzimirwe magetsi neEskom yekuSouth Africa, ZESA yave kufanira kubhadhara mari inosvika mamiriyoni 10 pamwedzi kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni 70. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge uye sachigaro webhodhi reZESA Holdings vaHerbert Murerwa vanoti mutengo wemagetsi unofanira kuwedzerwa kuti nyika isaite dambudziko remagetsi aya totanga kudzimwa-dzimwa mune dzimwe nzvimbo. Mashoko aya atsinirwawo nemutauriri weZESA vaFulad Gwasira.
Chikumbiro ichocho chakanzwa rezvino timbomira chimirira murongo wakaitwa naconsulting ano akaitwa nevaa vanoregulata sekta yedu yemagetsi.
ZESA iri kuda kuti magetsi awedzerwe kubva pamasendi mapfumbamwe kana kuti 9.8 cents pa kilowatt kusvika pa14.69 cents pa kilowatt. Vaundenge vakaudzawo Dare Paramende neZuro kuti nyika iri kushaya magetsi nenyaya yekuti vanhu vari kuatenga nemutengo wakaderera zvopa kuti ZESA itadze kubhadhara zvikwereti kuEskom uye kukavhora basa yekuMozambique. Asi muteedzeri wemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti kuwedzera magetsi hakuna zvakunobatsira nekuti agara achidhura kudarika dzimwe nyika dzose dzemusadhak.
Muno muregion rose ndo vanodhura kupfuura nyika dzose kune vanoita fanika zvemanufacturing. Chikuru chingadiwa apa kuti vadaro deva vadzikisa yatinoti isusu macosts avo, maadministration costs avo, deva traya kudzikisa izvozvo pasi ndozvaita nyore.
Vatiwo kuwedzera mutengo wemagetsi kuchapa kuti makambani akawanda avharwe.
Zvazviri izvozvo zviri kutodhura ende tiri kutoshaya mamakets okuwana nazvo, saka zvinotonge zvinotopamidzira kutiremera. Tinobva taremerwa zve zvinoratidza kuti kana makambani anda achitraya kuti vamwe atange patsva kuti arivhaivhike zvinotorema.
Asi vamwe vanoti nyaya yehuori iri kukanganisawo nyaya yekuti magetsi awedzerwe munyika. Vamwe vanopa semuenzaniso kupiwa basa kwekambani yava Wikne Ochivayo yeIntratech mukana wekugadzira magwenya emagetsi kuHarare Power Station, Munyati Power Station uye rimwe gwenya rinoshandisa zuva reGairezi kuGwanda. Rimwe basa riri kunzi harisi kufamba zvakanaka nderegwenya remagetsi redhiziri reDema Diesel Power Plant rakapiwa kukambani yeSakunda inonzi ine hama yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaDerek Chikore, mukoma waSimba Chikore, avo vakaroora mwana wava Mugabe Bona. Hatina kukwanisa kubata veSakunda, asi vachivhayo avo vati tivatumire mubvunzo vati havo muchidimbu mabasa ekugadzira magwenya emagetsi anotora nguva yakareba uye vachitiwo hapana nyaya dzehuori mukupiwa kwavakaita basa iri. Patabvunza vaGwasira nezvemashoko ekuti ZESA inoita zvehuori pakupa vanhu mabasa, vati havakwanise kupindura mibvunzo yakadai.
Handigoni kukomenta on their behalf, ini ndinogona kutaura nezveZESA chete.
Asi vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElias Mudzuri veMDCT vati nyaya yehuori iri kukanganisa mabasa eZESA zvakanyanya.
Collection method dzavo hadzaramba kubuda because pakaindodziswa mamita ayaya maprepaid vamwe havasati vamaona nazvino because vanotsvaka way dzokusevha vamwe vanhu vasiri kupuwa maprepaid mita kuti vayo magetsi mahara. Then three kune maisitishon dzavanhu vasiri kubhadhara.
Makambani ehurumende nevanhuwo zvavo vanonzi vane chikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete kukambani yeZESA.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu reAfrica muhurumende yeAmerica, amai Carol Thompson O'Connell vanoti mari yekurwisa HIV AIDS inopiwa Zimbabwe nehurumende yenyika yavo haisi kuzoderedzwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekuratidzwa muzinda wePopulation Services International PSI muHarare, amai Okono vati vari kutarisira kuti mari yerubatsiro iri kuuya pasi pePEPFAR yekurwisa HIV and AIDS mugore rinouya ichawedzerwa. Amai Okono vati wogore rino Zimbabwe yakapiwa mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mashanu emadhora yekurwisa dambudziko reHIV and AIDS.
The United States, through the PEPFAR program, through USAID and our implementing partner here at New Start,
United States pasipechirongwa chePEPFAR nemamwe masangano atoshanda nawo vakapa madhora 150 million ichishanda kwemwedzi gumi nemiviri. Tiri kutarisirawo kuwedzerwa kwemari iyi muna 2018. Ndoziva kuti kwanga kuine mibvinzo yakawanda nenyaya yebhajeti reAmerica, asi tinokoshesa zvikuru chirongwa chePEPFAR nenyaya yedzeutano.
Amai Okono vatiwo vari kutarisira kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nenyaya dzezvematongero enyika kuitira kuti kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kufambire mberi.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
Nyaya yehukama nehurumende yeZimbabwe ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvandisvitsa kuno. Hatisi kunangana nemunhu mumwe chete, asi toda kuti utungamiri hwenyika nehurumende vagadzirise zvematongerwo enyika neupfumi kuitira kuti tigone kunyatsodyidzana.
Amai Okono vati PEPFAR iri kushanda zvakanakisa nebazi rezveutano vakatiwo muonera pamwe wakakosha mukurwisa dambudziko reHIV and AIDS. Amai Okono vari kusanganawo nemasangano akazvimiririra pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa. Chirongwa chePEPFAR chakatangwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush munandira 2003 chiine mari inoita mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora ekurwisa HIV and AIDS, malaria nerurindi. Chirongwa ichi chakasimudzirwawo naBarack Obama apo vakaitwa mutungamiri weAmerica muna 2009. Asi zvichitevera kusarudzwa kwavaDonald Trump semutungamiriri weAmerica, masangano akawanda muZimbabwe angaotyira kuti rubatsiro runobva kuAmerica runogona kuderedzwa kana kubviswa zvachose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mochirongwa chedzi connection nhasi tiri kutarisa misangano yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevechidiki. Misangano iyi yakatanga svondo rapfuura vechidiki veZANU-PF vachiti vanoda kuti vaMugabe vatonge kusvikira vava kumakuva. Muri kuzvionawo sei izvi? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni tungamiri Nkomo.
Vechidiki vemasangano akazvimirira oga nemapato anopikisa vanoti vari kushamisika nevechidiki veZANU-PF vari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kufira pachigaro. Kunyange hazvo vechidiki vari kupikisa ava vachiti nyika yakatarisana nematambudziko makukutu nekutadza kutonga kwavaMugabe. Vechidiki veZANU-PF vakaudza vaMugabe svondo rapera pamusangano wavakaita navo kumarondera kuti ivo vaMugabe ingirozi yaMwari uye ndivo vega vanogona kutonga nyika. VaMugabe pachavo vakayambirawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota uye kuti vavavhotere musarudzo dzegore rinouya. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe yadzoka, Maibuye iZimbabwe vaItai Machakaire vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vechidiki vakawanda vaneta neutongi hwavaMugabe.
Kungotaura kuita kwevashaya chako chako kutsvaka uta nemugate, hakuna wechidiki wakawanda vachiine ruimbo ba hurumende yavamugabe pamwe chete navamugabe vacho iko kusaka vaakutongoita uyo tsika yavatotanga iyoyi asi chokwadi ndechekuti hapasisini wechidiki vanoita nazi
asi kana tichitarisa uwandu hwevechidiki vakaenda kumusangano wavamugabe uyu hazviratidzi here kuti vechidiki vari kuvatsigira vamugabe
vechidiki vatinenge tichitaura paka tinenge tichisanganisira zvikoro zviri zvakakomberedza maronde zvakapfigwa vana vechikoro vakagondundurudzwa kuti vaende kumusangano ikoko nevashomawo vari mumaminda vanongomanikidzwa kuti handi handi asi hazvirivo kuti vari kutsigirwa ba
hanzi nevechidiki vezanu pf vamugave ngavatonge kudzamara vava kumakuva uko kuheroes acre muri kuzvionawo sei
izvozvo zvega zvinoratidza kuti mukuru uyu akakundikana kugadzirisa musara panzvimbo pachiine nguva saka izvozvi zvavakutotaura vationa kuti mukuru nguva yake yapera hapasisina uyezve zvinonge zvakuburitsa pachena kuti musangano iwoyuyu wezanu pf hapana anombokwanisa kunge ari anotungamira saka zvoreva kuti kufa kwavamugabe ndokupararawo kwemusangano wezanu zvinenge zvatopera
panyaya yekuti vechidiki vari kuramba vachida kutungamirwa nevanhu vakwegura zvinorevei izvi semaonero enyu
hakuzi kuti ndevechidiki uyu aitaura uyu haana kutaura achimiririra vechidiki wese ari kutaura akazvimiririra iye nechinangwawo chake chekudawo kungosimudzirwa kupiwawo zvigaro chete sekuti iye wacho akataura aine rutsigiro rwetingati akapiwa nevechidiki wakawanda hakuna ba izvozvo
vaitai machakaire ndivo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe yadzoka amaibuye izimbabwe vanga vachitaura vari parunare muharare namutungamiri mukomo westudio 7
yasvika nguva yekuti tichienda kuna marvelous muhlanganya uye westudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri vestudio 7 pafacebook
panyaya yezvakaitika kulondon muunited kingdom kupera kwevhiki uko takaona vamwe vachishayika pamusoro pezvakaitika palondon bridge chimwe chizvarwa chezimbabwe chaticho chinoda kuzikanwa nezita rekuti amai priti chinotipa maonero achiri kuita zvinhu ikoko
kunongotyisa kufamba because hauchaziva kuti unobatwa netsaona pakaita sei pese pese unenge uchingofamba uchingofunga kuti nhasi ende wakungofungira munhu wese waunenge wangoona wakungofungira kuti nhasi uyu munhu uyu angapita kutitindukira uyo akapita kutitindukira saka zviri kutyisa hazvisi kumbonaki kuri kutyisa nenyaya yekuti hauri kuziva kuti munhu wari kufamba naye kana wakagara naye next mupublic transport ari kufungei ende anei ende chinonyanyotyisa ndechekuti chero dai uri kufamba murodhi chaimo vanhu vaakungokuataka ndozvaakutyisa izvozvo unogona kuatakwa nebanga anything kana pfuti kana chii saka ndozvinhu zvinongotyisa vanhu nese kunoko chero ukada kukungwarira kuita sei hapana haugone kana kutrusta munhu ari padhuze newe unenge uchingofunga kuti anytime vanhu vanoita se vanoatakwa ende tiri kunyanyotyisa ndechekuti nzvimbo dzavari kutageta senge muno mulondon kunofamba vanhu matourist why target matourist areas unenge uchitongofamba hana iri mumaoko
imi pakuenda kwenyu kubasa nezvimwewo maonawo zvakamira sei nhasi
unenge uchingofungira pane murume anga akagara nexmi anga akatakura zvinhu zvake zvekubasa but hauzombofungi kuti zvinhu zvekubasa vanhu vanga vachingomutarisa vachifunga kuti zvinogona kunge zvingori zvombo asi mapurisa ariko pandatokwira treni masikati anaye anga akatozara mutreni vachitomonita kungoona kuti zvinhu zvakamira sei
izvi ndizvo zvakataurwa nevatsigiri vefacebook page yevoa shona kana musati mafarira page iyi mhanyai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington
tinotenda marvelous sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato renpp amai mujuru vanoti ndivo chete vane mukana wakasimba wekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa
mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngaruvume votenderera nematunhu vachisangana nevatsigiri vavo kunyange zvazvo vari kutyisidzirwa Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksia mina Gift Zube munawo dzechindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 6 Nhlangula 2017 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Impumela yalokhu ukuthi sekubulele i-business yethu. Mina ngiyabathatha isikhathi ama-devils ngokulawa ziwathisa ngapha. Mase munde ukuthi i-business yethu. Yalokhu sekathi sikwenzeka ukuthi athi sinceda ama-farmers angapha ukuthi bakwanise ukuthola izinto zama-devils ngoba ngapha kukhanya ngani ziyahluka.
Hele Botswana limisa ukungena kohlobo lonke lenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kwele Zimbabwe.
Intsha esapota iZanu-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikelo kakunikwayo because they've been reduced to nothing. Abalalutho bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu lancangaza kuninjeza ivesi kumbe i-andawe akutshele ukuthi khona yishuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba ishuti yona ngokwayo uyabungakaziyibona.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bathi uyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna uMongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka. Ngenxa yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo ezemakolejini abangela msebenzi. Ele Botswana selimise ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa ngekhaya ezifana lwenkukhu lokugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kwele Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu ye-Studio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba.
IBotswana ithi ayisoke ivumele ukungena kwenkukhu, amaqanda kanye lezinye inyoni ezifuywa ngekhaya kulandela ukuqhamuka kwalomkhuhlane ohlasela inyoni o-avian influenza. Lokudla kwenkukhu akusavunyelwa ukungena eBotswana. Uhulumende weBotswana wethule lumbiko namhla esithi uzalinda isimo salomkhuhlane size siyehle. Lelo lizwe lithi konke okuphuma enyonini okufana lenyama, amaqanda kanye insiba awusoke kuvunyelwe kuvela eZimbabwe. Njalo bonke abeZimbabwe abakubhizimusi lokungenisa inyoni kanye lokuhambelana lazo batshelwe ukuthi baphendukise amaphepha akade ebapha imvumo yokuzingenisa eBotswana, ama-import permits. Omunye okule ibhizimusi umnumzana Aaron Ncube ujele iStudio 7 ukuthi lokhu kuzalimaza ibhizimusi ngoba bengakwazi ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani.
Impumela yalokhu ukuthi sekuvulele ibhizinesi yethu. Mina njengabantu ade sithatha ama-day-old kobulawa siziwathengisa ngapha. Mase kunje ukuthi ibhizinesi ile njalo ekade sikwenzeka ukuthi ade sinceda ama-farmers angapha ukuthi bakwanise ukuthola izifuyo zama-day-old ngoba ngapha kukhanya ngani ziyahluka.
Omunye njalo oweZimbabwe unkosazana Irene Banda uthi kulehlekana eliphila ngakho ukungenisa ikakhulu amatsiyane amancane besiyathengisa amadolobheni afana leFrancistown kanye leHaboroni.
Yalokhu kuza affecta kakhulu abantu abasekhaya ngenxa yokuthi bese kuyindlela yokuziphilisa. Nxa sikhangele economic situation yeZimbabwe akusoze kube lula ngalokho sokubikiwa kokubhanwa kwama-day-old chicks lamaqanda.
Umkhuhlane we-avian influenza ungena umhlobo wonke wenyoni kodwa awuthelelwana ebantwini. Inyoni ezihlaselwe yilo mkhuhlane azingeke zidliwe ngabantu. Kwele Zimbabwe kubikwa sekubulewe inyoni ogoqela inkukhu ezidlula inkulungwane eziyisikhombisa lokhe kuqhamuke lo mkhuhlane. NginguMathin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngiseHaboron kwele Botswana.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga eZimbabwe solusitsho ukuthi izihambi ezivela phandle kwelizwe kumele zingene ziphethe imali. lokhu abanye bathi kubafaka engozini efana lokulahlekelwa imali kumbe ukutshontshelwa. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usidulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusilela kwemali emabhanga eZimbabwe sokubone inengi eliya ekhaya lisuka emazweni afana leSouth Africa, Botswana kanye lamanye amazwe bethwele amaqhubaqhuba emali ngezandla. Amabhanga akawala mali njalo noma usebenzisa ikhadi lebhanga uphuma phandle kwelizwe awenelisi ukuthola imali. Abanye bayenelisa ukuphuma le mali engamachumi amabili amadola i-$20 ngebhanga ngelanga uma belenhlanhla, kodwa le imali ayineli kakhulu umuntu uma evakatshile evela phandle kwelizwe. Unkosikazi Ethel Dube uthi kusilela kwemali eZimbabwe sokudala ukuthi bahambe bephethe ngezandla imali eziningi okubafaka engozini.
EZimbabwe imali sihlupha isishota kakhulu, njalo nxa usiya khona ukuthwa lama visa card asasebenziso sokusenza ukuthi sinxa sisuka eBotswana sisiye eZimbabwe sihambe sithwele imali eningi. Lokho kuyingozi ngoba kungenzeka ukuthi endleleni ulahle imali kumbe laba amatsotsi lawa akuthathele imali nxa engananzelela ukuthi uthwele imali eningi.
Kukanti osebenza eHavron umnumzana Jerome Ndlovu laye ukhala ngokufanayo esithi udubo lwemali lubabamba ngamandla ukuthi bathwale imali ngezandla uma bengena eZimbabwe.
Ukushota kwemali kweZimbabwe is putting people at risk because so force abantu ukuthi behambe bethwele imali ezinkulu in cash because ama visa card kulezi nsuku kasasebenzi.
Izihambi kufanele zibike emaofisini aweZimbabwe Revenue Authority iZimra emngceleni ukuba baphethe imalini uma zingena kumbe ziphuma elizweni. Ekuqaleni kwawona lo umnyaka amabhanga amisa ukusebenzisa amakhadi aweVisa ngenxa yokusilela kwemali, kukanti ukuthatha imali emchineni ekhafula imali yama-automated teller machines lakho kwamiswa kudala. Ingcwethi kwezomnotho zithi udubo lokusilela kwemali eZimbabwe ludala izizathu eziningi, esikhulu sangikhona kuyikusetshenziswa kwemali lesisindo esiphezulu kakhulu eyedola leMelika. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zeAfrika kuhulumende weMelika unkosikazi Caroline Thompson O'Connell uthi usizo lwemali oluvela esikhwameni sePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iPEFA lukhangelelwe ukungezelelwa ngomnyaka ozayo. Unkosikazi O'Connell uthi kunje eZimbabwe selitholiswe ikhulu lengxenye lezigidi zamadola $150 million. UMavis Gama usipha lolu daba.
Unkosikazi O'Connell wethekelela eZimbabwe kuhambo lwakhe lokuqala elizweni selokhu wanikwayo lesi sikhundla nguhulumende kamongameli Donald Trump lonyaka. Lokhu kuphume lapho ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokubhodabhoda ebona indawo yabe Population Services International ANU Start Center eHarare. Uthethele lithuba ukuncoba imisebenzi eqhutshwa kule ndawo lapho uzulu athola usizo olwehlukeneyo kweziphathelene lokwehliswa kokusabalala kwegciwane kanye lemithi.
The United States, through the PEPFAR program, through USAID and our implementing partner here at New Start PSI, are pledging over
100 million. Sikhangelela ukungezelela ukufinyelela abayi 2.5 million esesabahlolayo. Sikhangelela ukuba sizongezelela kuleyo mali ngomnyaka ka-2018. Ngiyazi ukuba minengi imibuzo phezu kwe-budget yakwele United States. Siyaziqakathekisa inhlelo ze-PEPFA kanye nempilakahle yabantu elizweni. Kungakho sikhangelele ukungezelela leyo mali isize njalo kwezokusoka kanye labasakhulayo.
Utshele intatheli zindaba ukuba uhulumende wakhe kasoze yaguqule indlela abesebenzisana ngayo la mazwe awezwekazi le-Afrika okubalisa eZimbabwe.
The relationship with the Zimbabwean government is part of the reason that I'm here.
udaba lobudlelwano leZimbabwe kungesinye sesizathu yikuleli akekho esimqophileyo kunkokheli yelizwe. Esikukhangeleleyo yikuba iziphathamandla uhulumende weZimbabwe zenze ibe khona inguquko kwezomnotho kanye lombusazwe kube nokukhulumisana okukusibanga esiphezulu.
Udaba lokulwisana legciwane ethi ngoludinga ukusebenzisana kwenhlangothi zonke ogoqela uhulumende, inhlanganiso eziphatheke kwezentuthuko, abezokholo, inhlanganiso ezisebenzisana lozulu, ezisebenza zizimele, abamankampani azimeleyo kanye lezamazwe womhlaba. Ukhangelelwe ukungena imihlangano leziphathamandla kungatsha zikahulumende lezenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngemihlangano kamongameli Robert Mugabe labasakhulayo eqale ngeviki edluleyo. Emhlanganweni oqhutshelwe eMarondera, abasakhulayo bezanu-PF batshele uMugabe ukuthi kumele ebuse aze aye kufa. Kambe lithini ngalokhu? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abasakhulayo bamabandla aphikisayo lebenhlanganiso ezizimele bodwa bathi kuyabamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF bafuna umongameli Robert Mugabe aqhubeke ebusa lona ilizwe libhekane lobunzima obungaka ngesizathu sombuso kaMugabe omubi. Abasakhulayo beZANU-PF batshele uMugabe ukuthi uyingilosi njalo kumele abuse aze aye kufa ngoba engekho omunye olelungelo lokuthatha isikhundla sakhe. Amazwi la acunule abanengi abathi ilizwe lifile nje kungenxa kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. UMugabe ngokwakhe utshele ontanga laba ukuthi babhalise ukuvota njalo bemvotele kukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxe losakhulayo ePlumtree kwaMadlambuzi uMnumzana Thamani Ncube yena othi kuyabadanisa ukuthi bakhona abasakhulayo abalokhu befuna umongameli Mugabe abuse.
Into enginanzelelayo ukuthi khona umbuso lo esingathi ngowama-dictator nxa ungasela amandla uyangenana lezinto ezingelangqondo. For example, nxa ungakhangela kahle kahle uzathola ukuthi khona for the past 37 years ama-benefits awombuso weZANU-PF vele kawakho. So it's alarming nxa uzazwa umuntu oyinkokheli kuZANU-PF owehluleke ngendlela uMugabe ayehluleke ngayo ekhuthaza abantu ukuthi bamphe elinye ithuba lokwehluleka. Lokho mboni ngani umuntu omutsha ongangami kuyabe kungalangqondo, kuyabe kungelanjula yokuthi akuthathe khona lokho njengento eqakathekileyo.
Abasakhulayo beZANU-PF bona bathi bayamsekela uMugabe njalo kumele abuse aze aye kufa, abuse lanxa sesemathuneni.
Bangabe bekukhuluma khona lokhu ukuthi khona bayamgagathekisa kusiya ngokuthi khona embusweni nalowo batholeni njalo bafundiswe ukuthi khona yona impilo iyini. Ngibona ingani intsha esupporta iZANU-PF kakhulu bafundiswe ukuthi khona impilo kumele ukuthi khona umuntu ahlale ekhongozela enikwe lokhu akunikwayo. Because they've been reduced to nothing. Abala lutho, bahlutshiliwe babanqunu. So umuntu engakuhlubula ube nqunu, langanga zakuninje zivesti kumbe underwear, akutshela ukuthi khona isuti. Uyakuvuma khona lokho ngoba isuti yona ngokwayo uyabungakazibona.
Abasakhulayo bonke laba abanenge sibabone besiya emhlanganweni kaMugabe eMarondera, utsho ukuthi kabaluboni na udubo okhuluma ngalo, kumbe kungakhathalekile bayamsekela kuphela uMugabe?
Imboni ngani Nkomo, kulezinto okungamelanga sizithathe njengesiqiniseko. For example, awungeke wasebenzisa irali as a measuring tool eyokuthi khona ulosekelo olunganani ngoba izizathu zabantu abaya ku rally zehlukene kusiya ngokuthi khona banengi okunganani so zathotha abanye khona laphana ba bengahambelanga ukuthi khona ngoba basekela izani PF abanye ba behambele well of course ukuthi baye kuzwa ukuthi khona umongameli welizwe uthini njalo intsha yeZimbabwe seyaba lobugcila bokuthi khona bona akulandaba ukuthi batholeni kodwa bagakathekisa lokho abakuthenjisiweyo so which means ukuthi kona bangaze bathenjisweni bona babethola ingane impilo ihleli phezulu kwezithembiso
umnumzana Dabani Ncube ngosakhulayo ohlala ePlumtree komadlambuzi lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz shortwave uhlelo lungo 8 o'clock sibili lingakhohlwa ye kulivetok lamhla kuhlelo lwabatsha ole the connections ixoxa ngemizamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labatsha nxa sesungule umkhankaso wakhe wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngenani kuhlelo Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 meter wave laku shortwave 4930-6065, 15460 laku 13860 kilohertz shortwave. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Uhlangothi olubona ngokulwisana lwamalwe cacha kwele France soluqale ukucubungula imbangela yokuhlaselwa kwenkonzo enkulu yamakatolika elizweni lelo eNotre Dame Cathedral lapho kudutshulwe khona abantu ababili. Amapolisa abika ukuba kulondoda oqale ukubadubula akade edubula amapolisa akade ehamba-hamba elondoloza ukuthula. Okwenze lawo amapolisa aphindisele ngokomdubula. Inhlanganiso ebona ngezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ikhuthaza amazwe omhlaba jikelele ukuthi anikeze omama inyanga ezinye lengxenye zokuphumula nxa bezithwele lapho sebebelethile. Lokhu kuyisiqondiso esinzima ukulandelwa ngamazwe amaningi omhlaba hathi asathuthukayo kuphela kodwa lathuthukileyo anjengeMelika. Yokusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusungulwa inhlelo ezithize zokuphathisa abasakhulayo abagqiba izifundo zemakolijini kodwa bengatholi imisebenzi. Ezinye zalezi nhlelo ngolukhokhelwa ngunkosikazana Martha Mberi incwadi kwezokulima kobulawayo. Uqoqe umhlangano wemfundiso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangene labo emsebenzini wezokulima. Kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7, unkosikazi Mberi uphathe kabanzi udaba lokulinywa kwegwayi ukuba ludlala indima eqakathekileyo okunganani ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Uhlelo lwesikhandana oluphatha ngempela viki liqondane labontanga abale interest le farming and those who are already into farming. Fona ukuthi lapha eMathebeleland silabo abalimi o abalimisi but balutshwani and abaningi bakhona abazani so ikhokho senze sathi sibe lohlelo lolu ukuthi sikwanise ukuthi sibabuthanise endawo NA1.
Ngibale kukhasi ebulenjini ukuthi likhangelele ukunxusa abasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe ikakhulu laba basemazwe akunhlanganiso ye-SADC. Kuyinokwenza ukuthi likhethe bona kuphela?
Okwasenza sakhetha bona especially countries like Zambia. Ngifuna ukukhangela iZambia. Emalangeni like khathesi isikhathi esiphila kiso iZambia ikhanya iyenza kuhle in terms of farming.
And ngendaba the technology iZambia it's a bit advanced than us. So sabona ukuthi singasebenza leZambia, leMalawi, the other country futhi esiyinvayithile. Bengakhonza ukuthi bezisitshela ezinye izinto esingakabi nazo thina lapha eZimbabwe.
Ubudlelwano okhona phakathi kwabasakhulayo bakumsebenzi wokulima njalo laba abakudabuka kwamanye amazwe sekulethile umehluko na kusimo senotho yaseZimbabwe.
Angazikhangele yeye, kuyaletha umahluko zo usangena kancane kancane because asika kwansi ukuthi singene like sigcwale sibe like we can't really fully pay, we haven't fully penetrated into the system, but the little that we learned from them esikufundileyo kibo lakunye nje esilakho that esikufundile thina esikufunde lapha locally kakhanti kuyasincedisa sibili.
Masixoxeni kancane mayelana labantu abakumsebenzi wokulima ugwayi. Njengoba umhlaba wonke jikelele usiqalile ukubona ngani ukubhema kwinto engalunganga, njengenhlanganiso ekhangelane lokufundisa abasakhulayo bakumsebenzi wokulima, ngombono wenu liyathakazela na ukulima kogwayi?
Nxa sikhangele igwayi, hanti, like it's regarded as the golden dish, yes. And igwayi alisebenzi like ukubhema kuphela. Igwayi can be used as a source of fertilizer. Especially kuma lawns labana bayenza ama stadiums ama golf greens basebenzisa igwayi. Igwayi leli ungalithela liyabulala ama worms at the same time liyancedisa ukukhulisa izinto. So singeke sithi sifokusa ekulibhemeni kuphela but liyalokhu zilisebenza njenge fertilizer njalo njengo ukubulala izibungu ezingena kumalona.
Abomakhelwane ke laba abadabuka kwamanye abazwe bona bathi ngalokho bayathenga na ugwayi wethu?
Nxa sikhangele igwayi leZimbabwe sibili khanya selithengwa kuhle kuhle phandle ngale nxa kwakubomakhelwane because lapha eZimbabwe we produce igwayi elihle sibili.
Laba abaze belesifiso sokungena kuhlelo lolu kumele bakhangelele ukubhadala malini?
Since senzela abatsha besithi ongenayo it's $10. And even we skete indawo nje ivenyu esendaweni ethuliyo we city sasebenza eMakhandem Cricket Club.
Ye lo ke kade kungukosazana Matamberi incwadi kwezokulima sicokela esecingweni kobulawayo ke sizwe ke manje udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Ubusela lokungethembeki kwabantu abavela emazweni achiyeneyo sokubhidliza umhlubulo we-Sub-Saharan Africa. Ukungethembeki kuhulumende lalabo abazimele bodwa kubhidliza amazwe anothileyo nasathuthukayo. Kubisela muva ukuthi abantu babe lokukhululeka okugcweleyo njalo kweyisa inhlangothi okumele ziqinise amazwe. Lokhu kwenza ukuthi abathenga impahla echiyeneyo bakhuphule intengo okungafanelanga kungabi labantu abafaka imali yabo kumnotho welizwe njalo kunqunde intuthuko. Lokhu kuvimbela njalo abantu ukuthi baphile ngemfanelo ikakhulu emazweni athuthukayo. Inhlanganiso zamasela zijayele ukufaka imali eningi lapho ababona ukuthi kungaphuma khona imali abayifunayo. Lokhu kujayele ukuphehla ungethembeki emazweni achiyeneyo. Ubusela obuqhutshwa ngabantu abasemazweni achiyeneyo bulethela umhlaba wonke jikelele umnotho ophakathi wesilinganiso sokuyisificaminwembili 8% kusiya kujumi lanhlanu ekhulwini 15%. Izigidi lezigidi zamadola mnyaka yonke zenza ukuthi amasela athenge abantu abakuhulumende labazimele bodwa. Umnumzana David Luna okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezomvikela lokulwisana lobudlwangudlwangu uthi imali yokungethembeki isiphambanisa lenhlanganiso okumele zilwisane lokungethembeki. Uthi ukungethembeki kweziphathamandla zabohulumende sokwenze ukuthi kube lo mkhandlo wokwenza amabhizimusi angaqondanga kusukela entshonalanga yezwekazi le-Afrika kusiya ku-Horn of Africa kwehle njalo kusukela eningizimu kusiya emzansi welizwe leGuinea. Uluna uthi uhulumende weMelika uzazama ngamandla wonke ukuthi alwisane lokungethembeki esebenzisa umthetho osanda kwethulwa nguMongameli Donald Trump obona ngokungethembeki o-Executive Order on Transitional Criminal Organizations. Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zokuphephela kweSouth Africa lithi selisesaba ukuyangezelela izinyanga kumaphemithi abo ngemva kokwanda kwenani labo ababotshwayo baphindiselwe eZimbabwe ngesikhathi besiyavuselela ama-permits abo emahofisini eziphepheli. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uhlupho lokubotshwa kwalabo abafuna ukuvuselela incwadi zabo zokuphephela kule South Africa selulethe kwesaba kwabaningi. Emzameni yokuthola imvume yokuhlala lokusebenza kwele South Africa, baningi abeZimbabwe abathatha incwadi zokuphephela besipha izizathu zokuthi bazodinga umsebenzi. Khathesi-ke uhulumende wakwele South Africa usefuna baphume baphele elizweni ngoba isithi izizathu zabo zokuza kuleli kazemukeleke ehlelweni lwalabo abaphiwa imvume yokuphephela. Osekusethusa abaningi izehlakalo zalabo abathi besiyavuselela amaphemithi abo bahle babotshwe basiwe elindela ukuze baphindiselwe eZimbabwe. UBenedict Nhlapo ukhulume labambalwa abesebebotshiwe basizwa nje ukufumbathisa amapholisa ukuze bakhululwe. Omunye wabo okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguNodumo uthi okumzwise ubuhlungu esehlakalo sakhe ukuthi ubesebuyiselwa emuva engaphiwanga ngitsho ithuba lokuqoqa imitshaqana yakhe njengalokhu okujwayelekileyo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Washimabizela uthi baningi abaziyo asebephindiselwe ekhaya ngesikhathi besemahofisini esiphepheli eMarabastad ePretoria ukuyavuselela amaphemiti abo.
Uyafika laphana ufake i-fingerprint ungene phakathi bakunikeze i-slip sokuthi ulindile. Then mase ungaphakathi laphana ulindele ukuthi uthole bakwazi uku-extendela i-asylum leyana. Ma bangasakwazi uku-extendela baya kudipota uyaboshwa khona lapha awusakwazi ukubuyela endlini awusakwazi ukwenza next.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Khulekani Dube odabuka kobhidi eKezi uthi ukubotshwa lokhu sekulethe ukwesaba kokuthi iningi selikhetha ukwekela ukuyangezelela izinyanga kumaphemithi la.
Kuyasihlupha impela kakhulu ngoba noma usuthi uyayivuselela ufika kube yikho lapho bagola khona okube bavele bamemezela ukuthi lezi zinto abasasenzeli zona sihlale sisazi ukuthi azisayenziwa kulokuthi uzihambise wena lapho uyothola khona usizo ufike ube lapho ojikelwa khona. Ingakho lokho siyacela mpela ukuthi mangabe kuyikuthi sokunguhulumeni osekubekile kuvele kwazakale kubekwe obala.
Iziphathamandla zogada lwendaba zasekhaya kwele South Africa zithi baningi abafaka izicelo zokuphephela bona bengayisizo isiphepheli. Loba nje ibingakaphumeleli imizamo yokuthola incazelo kugada lwendaba zasekhaya ngokuthiwa ngumthetho mayelana nokubotshwa kwalabo abalezicelo zokuphephela ezaliweyo, sekukaningi lolu gatsha lukhala ngokuthi lufuna kuhlolisiswa ngokuphangisa izicelo zalabo abadinga ukuphephela ukuze kususwe labo abafuna ukusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela imvume yokuhlala elizweni. Isiphathamandla salolu gatsha uMnumzana Jackie McKay ngomunye wabafuna lokhu kulungisiswe.
South Africa experiences a high volume of mixed migration flows that tend to utilize.
ISouth Africa ithola abakwamanye amazwe abazodinga ukuchiyeneyo elizweni kodwa bethi befika lapha bafake izicelo zokuphephela ngoba bekubona kuyindlela elula yokuthola imvumo yokuba selizweni. Nxa sekuhlolwa izicelo lezi kuphumelela isilinganiso sokuhlanu ekhulwini njengoba iningi labo kuyilabo abayabe bezodinga umsebenzi.
UMnumzana McKay uthi baphakathi kokubumba umthetho omutsha ozafaka indawo zokuphephela emngceleni yelizwe. Ngesikhathi umuntu efaka isicelo sokuphephela uzabe egciniwe kulezi ndawo engavunyelwa ukuphuma phandle. Abazavunyelwa kuphela ukungena eSouth Africa kuzoba yilabo abalezicelo zokuba isiphepheli eseziphumelele. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Okwakuqala nyaka wamukela kuhlelo.
Linjani bantu bakithi? Ngiyabonga kakhulu.
Yee, ungasitshela ngengoma le emnandi entsha ethiwa ingoma.
Ingoma isingu yami ezaba kudlala delami lese iphuma izono lokhu and
lo ke ngusandla Ndebele ohlabela ke ezimnandi ye singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ekade sikhokhela. Elibutsona limisa ukungena kohlobo lonke lwenyoni ngitsho lezifuywa engekhaya ezifana lenkukhu okugoqela lamaqanda ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-avian flu kwele Zimbabwe. Abasakhulayo bamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyamangalisa ukuthi abasakhulayo bebandla le-ZANU-PF bafuna umongameli Mugabe aqhubeke ebusa. Oliver Lesemoyeni ngenjabulo uGibbs Dube, Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.